DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 ndira 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri vakafa neCOVID-19 muZimbabwe mezuro. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections. Nasi Sadak ichatanga musangano wayo mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe 709 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere 5180. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu 223,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vava mamiriyoni mana ane zviuru zana rine makumi manomwe nezviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe 4,172,089. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 3,192,289. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvina zvine mazana matatu nemakumi mana nevashanu 14,345. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rakazvimirira richiona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti kunyange hazvo richitambira nemufaro kutarwa kwezuva rekuita sarudzo dzemabai elections, sangano ravo harisi kufara nekutadza kweZimbabwe Electoral Commission ZEC kunyoresa vanhu vazhinji vanoda kuvhota kekutanga. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti ZEC ine basa zhinji rainofanirwa kuita mabai elections asati aitwa musi wa26 Gurume. Vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsvaka rutsigiro zvakanaka uyezve kuona kuti sarudzo idzi dzinoitwa pasina mhirizhonga. Mugwaro ravabudisa, ZESNI inokurumidzira hurumende neZEC kuti vatange kunyoresa vanhu zvechimbi chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections kuti vape vanhu mikana yekuvhota sezvo vazhinji vakatadziswa kunyoresa neZEC iyo vanoti haina kuita basa rekunyoresa nemazvo.
Tinotambira kuziviswa kwakaitwa nemutungamiri wenyika kunyika yese kuti mabai elections ma House of Assembly constituencies angasisina vamiririri zvichitevera marecalls, ndufu kana kuti kupromotwa kwakaitwa vamwe wacho vanga vari maMPs. Asizve tinoti isu mabyelections aya aifanira kunga akaitwa kare. Mutemo unotaura kuti kana paita vacans muhouse of assembly nokonzerwa nerufu kana kukonzerwa nechikonzero chipi chipi zvacho by election yekutsiva munhu anenge abva muparliament iyeye nenzira dzakasiyana siyana inofanira kunge ichiitwa mumwedzi mitatu kana kuti mu 90 days kubva musi wakaita wakakreateka vacancy iyoyo kureva kuti maelections atikutaura nezvawo aya mabyelections atikutaura nezvawo aya mabyelections aifanira kunge akatoitwa kare kare aifanira kunge akaitwa mamwe acho muna 2020 mamwewozve aifanira kunge akaitwa muna 2021 hapana chikonzero chaisakisa kuti mabyelections aya asaitwe nokuti nyika dzakatikomboredza dzaitoita maelections anobata nyika yose Zambia yakaita manational elections Malawi yakaita manational elections South Africa yakaita maelections anga akakura zvikuru anga ari malocal government elections asi akanga achivharira nyika yose saka hapana chikonzero chaita kuti isu senyika yeZimbabwe titadze kuita maby-elections mumaconstituency 28 uyezve numaward angangosvika 33.
Zvamusingafari nazvo ndezvipi uye nemhaka yei?
Zvatisiri kufara nazvo panyaya ndezvokuti mutemo unoti iwo kana president vadoma kana kuti vataura kuti election yeby-election iri kuitwa musi wakati hapachisina nguva yokuti paitwe voter registration nokuti zvino mutemo unotaura kuti voter registration inongopera mazuva maviri mushure mokunge president vazivisa kuti pane sarudzo dzichaitwa dzema by elections izvi zvakanangana ne House of Assembly asi kana takatarisawo kumatunhuku kumakanzuru panenge patomweta vakazi ipapo voters roll inobva yatovharwa
vamakoroni sangano renyu rinoita sekusafara kuti Zimbabwe Electoral Commission yambomisa kunyoresa vanoda kunyoresa kuvhota kekutanga semusingafari nazvo
isu hasi kufara nomutemo iwoyo nokuti haupi mukana kune avo vanenge vachida kunyoresa kuti vavhote vanogara munzvimbo idzodzo kuti vakwanise kuvhota saka tinokurudzira kuti mitemo iyoyi iongororwe kuti panodaidzirwa maby-elections papuwe nguva yakafanira yokuti avo vanenge vasati varegista kuti vavhote vawane mukana wokuregista kuti vavange vachivhota mumaby-elections iwo vanenge achida kuitwa
manga muchida kuti zviitwe sei
iyo maby-elections iwawa mukana kuzeki yekuti inyatsoongorora matambudziko ayakatarisana nayo mumageneral elections atakaita muna 2018 yoona kuti zvingagadziriswe sei by-election iyeyo ichigadzirirawo zvakare kuti maelections a 2023 ange asina kusangana nematambudziko akasanganikwa nawo nezeki pavaiita kurana maelections muna 2018
munoti kuhurumende nokuzek pamusoro pemamiriro akaita zvinhu aya
inguva yokuti zek inyatsoona kuti mhirizhonga yakadzika munzvimbo izvozvo zviri kuitwa maby-elections inguvawo zvakare yekuti vanyatsotarisira kuona kuti hapasi kuitwawo vote buying nemapato kana kuti neivavo vanenge vachida kuvhoterwa mumaconstituency iwavo akasiyana siyana uyezve yoratidza kuti avo vanotyora mutemo weelectoral act vanoitwa sei takatarisana nemaby-elections nokuti izvo zvinozobatsira zvakare vanhu vange vane confidence yekuti zek iri kuda kuti maelections anoitwa muna 2023 anga ari maelections anoitwa zvakanaka saka tinotarisirawo zek kuti ichatora mukana uno kugadzisa zvose zvavakatarisana nazvo matambudziko ose avakatarisana nawo chipawo mukana yakafanira kumapolitical parties ese kuti vakwanisewo kunge vachienda kudzinepenyuro nemaprograms avo nemamanifesto avo takatarisana neelection iri kuuya iyoyo saka mukana wakanaka wokuti zvose zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe zvakanga zvakanakawo zvakare kuti electoral act yedu itsva yatanga tiri kukurudzira inge yavapo maby-elections aya asati aitwa asiwo tinoziva kuti izvi hazvichakwanisika nokuti electoral act iyi haisati yapo tikurudzirawo zvakare kuti parliament yeZimbabwe irambe yakatarisa nyaya iyo iyoyo kuitwa Electoral Act nyowani inge yava po gore risati rapera izo kwanisa kushanda mu ma elections achaita harmonize elections muna 2023
abo vange vari such garo vezes ni va Andrew Makoni vari parunare ku Harare ne Studio 7 tatadza kubata mutauriri wezek va Jasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Nasi vatungami venyika dzemusadak vachatanga musangano wavo kana kuti extraordinary summit of heads of state and government muGudare Lilongwe muMalawi. Imwe nyaya ichakurukurwa zvikuru ndeye basa riri kuitwa nemauto esadak akatumwa kunobatsira Mozambique mukurwiswa kwayo nevarwi vanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Denver Ncube vanoti SADC inofanirwa kusimudzira basa rayo mudunhu uye inofanirwa kuratidza kuzvipira mukumira nevanhu mudunhu iri. Vanoti SADC inofanirwa kuita mutongi gava sezvinoitwa nesangano reEconomic Community of West African States ECOWAS mudunhu rekumadokero eAfrica. Dr. Ncube vanoti SADC inofanirwa kurumbidzwa mukuedza kwayo kuvaka mahofisi matsva nemabhiriji pakati penyika dzayo.
Ndinoona kuti musangano wemusangano wakakosha chaizvo nekuda kwekuti SADC idunhu rakatarisana nezvimhingampini zvakawanda nematambudziko akawanda kusanganisira nyaya yeutano seizvozvo tagara tine denda reHIV ranga riri kutinetsa tobva tawedzerwa COVID pamusoro pazvo. Zvinhu zvekuti tikasangwarira seSADC uye seAfrica tisu tichange tichasara tine dambudziko iroro reCovid. Saka zvinoda kuti izvo madunhu akaita sana SADC, COMESA, ECOWAS ange achisangana achigadzirira kuti agadzirise matambudziko ari kusangana neregion yenu. Tichitarisa futi nyaya yekufamba kwevanhu sekuziva kwenyu nyika dzakawanda nekuda kwedenda reCovid mabasa ari kunetsa. Saka zviri kuisa pressure pahurumende dzakawanda kuti dzopatsanura sei nyaya yekuti vagari vemunyika dzavo vakwanise kuwana mabasa uyezve chibalansa kana kuenzanisa pakati pevanenge vashanya vachibva kune dzimwe nyika vachishanda munyika dzavo. Tinoona dambudziko richibuda kuZambia nekuSouth Africa uko vagari vashandi vemuZimbabwe vari kushanda ukoko vari kutarisana nekushandurwa kwemitemo inobatsira panyaya dzekufamba panyika idzodzo.
So kuona kwenyu SADC iri kugona here kubatsira nekuchengetedza dunhu iri uye iri kugona basa rayo here?
So kuona kwangu ndoona kunge SADC isiri kunyatsogona kuti iite basa rayo zvakanaka. Ndinodaro nekuti tikatarisa zvaiitika makore makumi apfuura SADC ndiyo inongozooneka kana zvinhu zvatoitika kare. Tine matambudziko akawanda. Chekutanga, mugore ra1992 zvinhu zvakange zvachizikanwa kuti izvo patinozosvika muna 2002 pachange pane dambudziko remagetsi, asi hamuna hapana nyika muSADC dzakagadzirira kuti dzive dzino ita kuti dambudziko iri risazove rikuru stereki sezvariri nzuva ranhasi. Mukatarisa nyika yeSouth Africa, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Zambia dzese inyika dzinonetsikana nenyaya yemagetsi, but zvinhu zvaizikanwa nenguva yakare. Kindo chekutanga chechipiri ndechenyaya dzeutano. SADC haisi kunyatsobata nyaya dzeutano uye kuisa mari inokwana panyaya dzeutano. Chechitatu chandingataura inyaya yatingati isusu zvematongerwo enyika, governance nedemokrasi. Sadik haina havaitonge vane hanya ni nyaya yoyo se kuona kwa tunaita dambuzikura kaitika kumozambiki Sadak yanga kango mira kushizo shika Rwanda yazo pindira tikatarisa zvirikuno itika Zimbabwe Sadak inenge ichiona kudzvinyirirwa nekutsikirwa kuri kuitwa vanhu uye nekushaiswa makodzero dzavo dzakazara asi vanoramba wakanyarara kuSouth Africa kana kwaitika zviya zvinoitika zvinonzi xenophobia Sadak aimbotauri inoramba yakanyarara asi zvizvi zvaarwa zvemusadak zvinenge zvichidiwirwa nematambudziko yavo.
Chii chamunoona sechinhu chikuru chakaitwa nesadak mudunhu iri?
Chatingati chikuru chakaitwa nesadak zvinonetsa kuti tinyatsonongedzera chinhu chinobatika chaizvo. Tingangoti maefforts avari kuita ekugadzira one stop border pa Bay Bridge tingangotarisa tichiti ndo chatingati chinhu chikuru chakasanganisa nyika mbiri dzeZimbabwe neSouth Africa tikazota so bridge inoenda kukazungula tingati ndo one of maprojects atingati izvo sadak yakagona.
Inini Dr. Ncube munovimba nesadak zvakadini pakuchengetedzwa kwekodzero dzenyu?
Handidi hangu kunyepa handifunge kuti zvizvarwa zvesadak uye neni handingati izvo kana nchinge ndawirwa nedambudziko rekuzvidzwa kwekodzero dzangu ndingati sadak ingatsurumika kana kuti vangatsukunika handifunge kuti tingatembe nesadak nekuti panguva dzese dzinoitika zvinhu munyika dzesadak vatungamiri vedu vese vanenge vane chibvumirano chavakaita chekuti izvo hatife takakumisa kana ukange uchiuraya vanhu vako tinokusiya uchiuraya kana kuzvidza kodzero dzevanhu vako.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Jennifer Ncube vari paRunare kuOregon neStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra2022 ringe riri gore rinova richatutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mtimba anotipanya ya inotevera.
Vechidiki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19 vanoti koma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra2021 zvanga zvichidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma zvireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki Muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisira vasingaite mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sevasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore re2021 ngaarasvika pakunopera. Matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona ndirokuenda kwemagetsi iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhone musango munotyisa.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirishonga yakawanda kusanganisira kurohwa kusungwa pamwe nekupenderwa nyaya dzese matongerwo enyika.
Izvo chiro chidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvamatongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANU PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikibwa na comrade Nyasha rekwagutu akaabjectwa akarobwa pakaitwa presidential of visit. Gore ra2021 ndiro gore zve ravharwa la makumbura rizviche katarisa ndo gore futi rasungwa wana tsili wana Johana mnoma shingo tikatarisa ndo gore rasungwa the 39 kusanganisira nini
asi mumwe wechidiki muZANU PF vachauzi mungana asa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga umwe hurumende zvakakwanisa kuvhura maindustry matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU PF nehurumende yavamunangagwa mugore ra2021 apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare renyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa. Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati vechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodza vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki. Vamugodza vanotiwo vanoona gore ra2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo dza2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vanoti sarudzo dzemabai elections kutandisa mari uye hadzina zvadzinobatsira. Munewsday makare Chief Justice Luke Malava vanokurudzira kuti majaji nevamwe vanoshanda mumatare edzimhosva vapiwe mari yemihoro yakanaka kuti vanhu ava vasasiya basa vachiti gore rapera vashandi vemumatare makumi masere nevasere vakasiya basa kusanganisa mamajistrate gumi nevasere. Kuroniko rinoti makanzura eguta reGweru anotarisirwa kusarudza meya mutsva weGweru zvichitevera kudzingwa neMBCT kwava Josiah Makombe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiva shamara Studio 7 kuma tanoka wande kuma jonga kandimirere choto sister Mavelasi na Blessing Zulu nevamwe vese. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Monzora. Amonzora vari kubvuma kuti MDCT asi ndinozoshamisikazve vachiti MDC Alliance vanoti vada kuenda nezita rokuti MDC Alliance kumabai election but pandavanzwa inova muchivabvunza ipapapo muchivati inini MDCT muchiti munozotaura nemutungamiri weMDC Alliance vachamisa vanga vachidavira kureva kuti vari kubvuma kakuti MDCT. Saka ini ndiri kuti kuna Monzora chinozoita kuti muzoti muri MDC Alliance chii ndipindurewo pamwe ndaresva zvangu kunzwa but ndirikuona sekuti vamonzora muri kutorasika inini zvamunozoita inini muri kuda kungovhiringidza zvinhu chete. Kuda kutoti vhiringidza mafungiro edu isusu vana veZimbabwe vamonzora tipindurewo ipapo ndatenda hangu.
Makadii vatungamiriri vashamarari veStudio 7 ini ndiri kuda kutaura pamusoro pezvataungana Ndoro. Taungana hapana chaanotaura chechokwadi taungana Ndoro uyu Tano dake tukufadza muna anomupa mari. Isusu kubasa msema teacher sevara irizi. Apana kana chaturi kuwana. Anga ite ere breakdown 100 years ya tunowana pamwezi. 100 ii nje munu mwechete asina muri. Asinga pire baz. Asinga ajge. Anongo ameno shanga ngo ita kubadara mvura ne magetsi chete. Taunga nandoro muna anonyepa chaizo. Chaizo taunga nandoro ushu. Ano taro tumushikoro mune zikwanisiro. Mushikoro amalaka na zikwanisiro. Inini notori mumwe wewa zizisa kabatwa ne ziwa mpengo isa. Asia nengakiti jese ziriko kuninge kusinaka na chini. Chikoro chino toona totimaridze maskuruzi zizozo. Ndoza wanotora kutombo tulatengerewa zizisinewa na masanitiza ni jumu zinodiwa. Asa tinye pere tawanga randuro. Kana zina jokuta oranganya rare shaki. Atruzi ndo wanotomiriri rama hiro vaya vano chayo chayo. Ia anofunga kutawa wazizisaru kuenda kubasa waru kufara. Apana kana mzizisaru kumbofara kana mwechete. Aruku zinye pera. Ia anonye pati nye pera nyika yese. Ameno kutumuna kaita sei.
Magadi iko pa Studio 7 apo. Ndoda kutaura hangu nenyaye kuvota vanhu please we kumaruzeva uko. Musavhundudzirwe nezanu PF. Uye musaudzwa zvekunyepa. Izvezvi zvivari kumborega kukudzingai nenyaya kuti vari kutsvaga mavhoti a 2023. Mukavavhotera vachingodzokera pachigaro chete. Moto dzingwa wototsveta futi machina iwayo. Saka musabatwa kumeso nezanu PF. Zanu PF kana yadzokera pachigaro munoiziva zvainoita. Inokuita isembwa. Amuonekwe sevanhu. Izvezvi kuzumba maramba pfungo uko kuzombomiswa inyaya yekutya kuti tozoruza mavhutsi. But 2023 vachingoti vadzokera chete pachigaro. Mese muri kukudzingwa ikoko. Muzvizive izvozvo. Saka vanhu ngavazive pokuvhotera. Voterai President Chamisa. Ndoo kutoti ugaro wenyu hurambe hwakanaka. Pasina izvozvo muri kukudzingwa after 2023.
Ndoshamisika maningi nauyu mukuru anonzi ndokuroyi. Anoguta. Nokunopiwa mazakwatira emari ngezano PF. Vachidya nokuzvichiona vachindodzidzisa vana vedu kuchikoro vasingaoni chinhu. Shido maticha anacho. Asi gavhumendi inotungamirira ndo yemadofu. Gavhumendi isingaisi zvido zvevana vedu pavambiri. Inoisa zvido zvayo pamberi iyo kuti ivo vagute chete. Hakuna ticha anganodzidzisa mwana umwe munhu iyena asina kudya. Hapana ticha anganokuchikoro anodzidzisa mwana umwe munhu vana vake vachifara nzara. Chinoda kudzidzisa chinoshoneka. Kutanga magadzisa mari yematicha, mapei ematicha kuti. Vape mare yavano chima ndiyo nae. Kisi vaka dresh chema chini 2018 ni chema. Tipe mare yavano chino ya tae uraubura na gari. Fakari $50. Maka wapaye. Makaita makaisa wa yeshudo sao. Kisa vata vano vano shupika varufani zara. Yuhu chikuja nevana wako. Uyu mchinda wana kumia sana ana zindu. Kono poma za kwa chane zana upes. Echi guta. Awa vishita mzika. Vishi poma za kwa cha funga tengi.
Mamukasi vashamari Studio 7. Nindo etu kwa tindaisha umbaru mea pa Joseph. Ai ndokuda kuti kune muri Zimbabwe seri muno South Africa kana Botswana kana kupi nyika yauri. Aiwa ndatisachimika tisinga novhote ndatiende tinovhota kwete kuti timirire kuti vamwe vavhote kuti tione shanduka nembivhota tose tivhote nehwandu hwedu ndokuti tikunde kwete kungotaura chete jenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zvakabuda munhabvu kuAfrica Cup of Nations kuCameroon neZuro. Mumitambo yakatangwa neZuro, Senegal yakakunda Zimbabwe nechibodzwa chimwe chete. Guinea yakarova Malawi nechibodzwa chimwe chete. Morocco 1, Ghana 0. Gabon 1, Comoros 0. Zimbabwe ichatamba neMalawi nemusi wechishanu, asi dzichatamba nhasi chipiri dzakamira sezvizvi. Algeria ichatamba ne Sierra Leone. Nigeria ichatamba ne Egypt. Sudan ichatamba ne Guinea Bissau. Uye Tunisia ichatamba ne Mali. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu makumi maviri vakafa necovid-19 muzimbabwe nezuro Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections. Nhasi Sadak ichatanga musangano mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.